This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu chikunguru 8 2015.
Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kanzuru yeHarare inotanga hurongwa hwekubvisa vanotengesa mukati meguta izvo zvakonzera mutauro mukuru muguta guru renyika.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosvika muNew York kumusangano uchaziya chirwere cheEbola.
Vamwe vanhu vorarama nekupfuya hove kumhangura.
Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Kanzuru yeHarare nhasi yatanga kubvisa vanotengesera mumigwagwa, asi paita makakatanwa pakati pevanotengesera mumigwagwa ava, avo vanga vachida kutorerana nzvimbo dzekutengesera. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo yaparura urongo hwekubvisa vanotengesera mumigwagwa nhasi kuti vaende kunoita basa ravo vari munzvimbo dzakatarwa nekanzuro.
Chiri kuitika apa ndechekuti taakubvisa vanhu vanotengesera mumapavements vachienda kunzvimbo dzinotenderwa nekanzuro. Zvamuri kuona izvi ndo zvinoitika pabasa guru rakaita seiri. Panowanika kugumbuka, kutaura, kuita sei. Asi pakupedzisera tichange tane guta rakanaka ratinoda tese. Vanhu vakaudzwa nguva iripo kunzi endai panzvimbo dzekutengesera. So vanhu vangadai vakaenda panzvimbo dzekutengesera, takaudza vanhu kuti enda bvisai zvinhu zvenyu mega. Handiti ndo zvatiri kutaurira vanhu vese. Ndosaka muri kuona masaga ese ayo akasungwa sungwa ayo, vanhu vabvisa zvinhu zvavo vega kuti vaende panhu pekutengesera pakanaka.
Zvichitevera mashoko avachideme aya, mapurisa ekanzuro anga akapakatira tsvimbo abva apinda mumigwagwa achirambidza vatengesi ava kuti vavhure zvinhu zvavo kuti vatengese, vachiti vanofanira kuenda kunzvimbo dzakatarwa nekanzuro idzi. Mapurisa ekanzuro paabvisa vanhu vanotengesa vari panze pemahofisi ekanzuro kuti vanotengesera vari pamusika wepakopakabhana, vagara vachitengesa panzvimbo iyoyo vabva varamba kubva vachiti havana kwekuenda. Mumwe wevanotengesa mumigwagwa ava vaRichmond Nevedzo vati havana kwavari kuzobva vachienda kana kanzuro isina kuvapa pekutengesera pavanogutsikana napo.
Makadhi ainzi $2 aya, vakadzima ravati kadhi rapa $4, but nekusvika urataira pekutengeseraka takabhadhara ma$4 iwavo. Waisarazati munhu dzakupa kadhi tebo yakwe waingoti endai chazokwadzai matebo iwavo, but nhasi vakuvaitanzi endai kwatakati miende ikoko kuri kunzi kuende kuri kugiredwa uchanoronga zvachigiredwa yacho chokuti simuza ndichigire kuumbumuka mhure toenda kupi. Zvinhu zvavo hasi odha zvavakaronga, vakadya mari dzavanhu zvisina basa vanhu.
Izvatsinirwona mai Lokadhi yaNyajena avo vanoti hakusi kuda kwavo kuti vange vari mumigwagwa.
Isatisudzisiso tisei isusu tabviswa panapa. Kanzuru yakauya ikatipa makadhai eventing ikatiti kopakabhana, vangouya nhasi vaturunura zvinhu. Kopakabhana chatisudziwo tiiri kupi? Isu kuti panapa ndopa kopakabhana, vanoti turunura makadhi eventing tese tinawo. Aive makadhi ei kwaive kuda kutibira mari here kana kuti vaida kukavha maproblems avo nemari yedu? Saka izvo zvisi toita sei? Ndo zvatatiraramisa mhuri dzedu, ndo zvatatiendesa vana kuchikoro. Saka todi from now.
Vamwewo vakaita savaLibert Machongwe vanoti vanoda kwazvo kuve nezvitoro zvekutengesera, asi zvitoro izvi zvakazadzwa vanozivikanwa munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezvizvarwa zvedzimwe nyika.
Nyaya iripo ndeyekuti hurumende iyo ione zvokuita, kwete kuti isusu. Ahape muNigerian license nekuvhura tuck shop. Isusu vanhu vobva kutrikeobva kuvhura tuck shop. Vachaikuvapaisa kunaini kumachina.
Zvichakadai,
mutungamiriri wesangano reZimbabwe Informal Sector Organization, vaPromise Mukwananzi, vashora zvaitwa nekanzuro yeHarare izvi.
Tirikusoropodza zvikuru zviri kuitika kumavhenda. Tirikuona kuti hurumende nekanzuro vari kuenderera mberi kuita zvinhu zvisinei nezvido zvevanhu, vachipatsanura vanhu, vachirwisanisa vanhu pane kuti vabetsere vanhu kuti vabatane, vatengese mune zvakanaka murunyararo.
Sachigaro musangano reNehanda Vendors Association vaKeith Charumbira vatiwo chinodikanwa ndechekuti hurumende igare pasi nevekanzuru pamwe nevemasangano ese anomirira vanotengesera mumigwagwa kuti vabude nehwaro hungashandiswa kugadzirisa nyaya dzevanotengesera mumigwagwa.
Kuyasei ngavamire izvozvo, vodaidza mavhendas ese vogara navo pasi nemaunions avo ese avakavamiririra vogara pasi voita hurukuro yokuona kuongorora mamiriro akaita upenyu munyika yedu nezvatuma vanhu kupinda kundoita zvokutengesa nokuti hazvina kutanga nhasi.
Zvichakadai, vamukwananzi vaudza Studio 7 kuti vari kuronga kuenda kumatare kuedza kumisa zvatangwa nekanzuro yeHarare izvi. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvematunhu vasevhi yakasukuwere kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vakasukuwere vakaudza nhepfenyuro yeZBC nezuro kuti kanzuro yeHarare inofanira kuona kuti yabvisa vese vanotengesera mumigwagwa, vakatyisidzira kuti vangangodzinga makanzura ese kana akarega kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya yekubviswa kwevanhu vanotengesera migwagwa yemukati meguta reHarare, bato reMDCT rinoti rinoshora zvikuru danho iri sezvo hurumende ichiziva zvikonzero zvakaita kuti vanhu vapinde migwagwa vachiswera vachitengesa zvinhu zvavo. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti hurumende yeZANU-PF yakavimbisa vanhu mabasa anodarika mamiriyoni maviri, asi chiri kuwanikwa nevana veZimbabwe inhamo yekuvharirwa makambani mashoma anga asara achishanda, izvo zvinovasiya vasina imwe nzira yekuriritira nayo mhuri dzavo kunze kwekupinda migwagwa vachitengesa. Vagutu vanoshorawo mashoko egurukota idzva rekutongwa kwematunhu vasevhi yakasukuwere ekuti vachatswasura mashandiro emakanzuro zvikuru kanzuro yeHarare kana ikatadza kutora matanho panyaya yevanotengesera migwagwa.
Tanho iri hatingati ratorwa nekanzuro yeHarare, itanho ratorwa nehurumende inotungamirirwa naMugabe, nekuti vakagara vakazvitaura ivo kuti toda kubisa mavhenda. Vakatengewa pabhajeti vakatoti musi wa26 June, mwedzi wakapera uyo. Saka apa tinongoona kuti vari kuenderera mberi nezvavakataura zveunyanya zvokuti toda kuti dhorobheni richene, asi vachiziva kutiwa vanhu ava vari mumarodhi vari kutengesa vanonzi mavhenda, kuva mumarodhi kwavo hakusi kudapa kutambura, inhamo yokushaya mabasa.
Asika vagutu, kanzuri inoti pane mutemo unoteerwa kana munhu achida kunge achipinda mubhizinesi rekutengesa iri. Zvinove ndizvo zvaakuitwa zvokuti vanhu vanyorese vopiwa pekutengesera vari?
Hongu, mabhailo ariko, akagara ariko, nokuti mabhailo mitemo inoitwa nekanzuro. Asi apa tiri kuti tazosakisa kuti vana veZimbabwe vazare mumastriti vachiita vending chii? Inhamo yokushaya mabasa.
Gurukota idzvaro zvokutongwa kwematunhu vasevhi yakasukuwere vakaudzawo nepfenyuro yeZBC kuti kanzuro yeHarare iri kukundikana kushanda sezvinotarisirwa. Munoona sei mashoko aya?
Vakasukuwere tinovaziva, muromo wavo hauzarirwi nerwizi. Ngavazive kuti Zimbabwe ine bumbiro remutemo rinonzi Constitution. Ngavazive kuti Zimbabwe pane mitemo inonzi Urban Councils Act.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe vasvika muNew York nhasi pamberi pemusangano weUnited Nations uchange uchitarisa nezvenyaya yechirwere cheEbola kana kuti International Ebola Recovery Conference nemusi wechishanu. VaMugabe vauya nemudzimai wavo amai Grace Mugabe, gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasimba raShe Mbengegwi uye gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakadaidzira musangano uyu vachiti kunyange hazvo vanhu vari kubatwa nechirwere cheEbola vari kuita vashoma, nyika dzepasi rose dzinofanira kuramba dzichishanda zvakasimba kutsvaga mari yekurwisa chirwere cheEbola. Vanhu vanosvika zviuru makumi maviri nevanomwe vakabatwa nechirwere cheEbola, vanhu zviuru gumi nerimwe vakafa, zvikuru munyika dzakaita seGuinea, Liberia neSierra Leone. Zimbabwe haina kubvira yawirwa nedambudziko reEbola, asi sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA riri kuyambira kuti zvinhu munyaya dzezveutano zviri kuramba zvichienda pasi zvinotyisa. Sangano iri rinoti riri kushushikana nekushanda kwePismas neSimas, masangano avati ari kutyora kodzero dzevarwere. Ratiwo riri kushushikana zvakanyanya nenyaya yekuti ongororo yakaitwa naAuditor General inoratidzawo kuti mari mumasangano anoita nezveutano haisi kushandiswa zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri weZHDA Dr. Fortune Nyamande kuti tinzwe maonero avo.
Vanhu tiri kuyebhadhara mari, tiri kuyebhadhara mari yedu nesaidai mwedzi oga oga, asi zvibhadharo vana mapeshenzi atiri kuona muzimbabwe ada kunorapwa havasi kuzokwanisa kunge vachirapwa, havasi kuzonge vachikwanisa zvekare kunge vachitenga mushonga, nekuti zviri kunzi mamedical aid aya haasi kuendesa mari kune vanhu vari kuunza maservices. So isusu zvekare sana chiremba totoshushikana kuona wayo mamedical aid atotanga kuvhura masejari, saka taana chiremba ari kuvhura sejari yake, medical aid yasiya basa rayo riri kupa vanhu mari kuti varapwe, yakutovhurawo masejari yayo. Yavhura sejari, medical aid rinyaya yekuti ikambani iri kukwanisa kuenda ichinoadvertisa mubepa, mumaterevhizheni, mumaflyers kuti huyai tikurapei kunoti tinogona. Chiremba haatenderwi nemutemo waakasaina, haatenderwi neHippocratic Oath, haatenderwi nekanzuro yana chiremba kuti advertisa kuti huyai murapei kusejari kwangu. Saka vana chiremba one vari kupushwa out mubusiness nenyaya yekuti pane competition isiri fair. Vana chiremba zvekare vari ku havasi kuzopuhwa mari kana vachinge vataura mapeshenzi anobhadharirwa nemedical aid. Saka chiremba orarama nei muZimbabwe?
Asi ndiani anofanira kunge achigadzirisa iyo nyaya iyoyi Dr. Nyamande yekuti mamedical aid societies ari kushanda sei?
Yai mamedical aid inyaya inofanira kugadzirwa naminister of health. Pane mutemo medical services act, pane mutemo dzakawanda zvikuru dzinogaidha kuti mamedical aid anofanira kushanda zvakaita sei.
Mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com, zvakare website yedu www.voashona.com.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWeztek kubva na7pm kusvika na9pm.
Chirongwa ichi chinodzokorwa zvakare na11 kusvika na1am. Kana muri paWeztek, tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri wechikwata chiri kurwisa muSouth Sudan anoti hondo icharamba ichienderera mberi kana mutungamiri wenyika iyi vaSilva K vakaramba vari mutungamiri wenyika. VK vaudza vatori venhau nhasi muNairobi panguva iyo paramende yemuSouth Sudan yavhotera kuti VK varambe vari mutungamiri wenyika kwemakore matatu anotevera. vamacha vati bumbiro remitemo yenyika rinoti vake vanofanira kunge vasiri mutungamiri wenyika panosvika pakati peusiku hwanhasi. Vatiwo vake vacharamba vari pachigaro. Vakaramba vari pachigaro vanhu vemusouth sudan vachavabvisa nechisimba.
Mukuru weRoman Catholic Pope Francis vari kuenderera mberi nekushanya vachishanya muSouth America. Nhasi vanga vari muBolivia mushure mekunge vakurudzira vatenderi muEcuador kuti vabatsire varombo pamwe nekuchengetedza zvakavapoteredza senzira yekugadzira remangwana rakanaka. Pope Francis waudzawo vemabhizimusi pamwe nevagari muguta guru reQuito vachiti michero yepasi rino ndeyemunhu wose, vakati hazvinei kuti une upfumi hwakawanda zvakadii, upfumi hwenyika unofanira kunge uchibatsira vanhu vose.
Madzimai echiKristu ekuZimbabwe anogara muAmerica akaungana kwemazuva matatu muguta reCincinnati kuOhio pamusangano wavo wepagore. Mutoro wedu wenhau Praxidus Jeremiah anotipa nyaya inotevera.
Kungonzwa zhowe zhowe revanhu vachiyanana zvavo ungatofunga kuti vanhu vari pane imwe chechi muZimbabwe, asi kana apa pagungano rakaitwa mukupera kwesvondo muguta reCincinnati kuOhio imo muno muAmerica, uko kwakange kwakaungana vanhu vanodarika mazana maviri pamusangano wechina wepagore weWomen of Dominion Conference. Kune vanobva kuZimbabwe vave kugara muAmerica, zvakadai zvinowanzoitika pandufu kana pamichato. Madzimai ekuZimbabwe akabva munzvimbo dzakatsaukana muAmerica achipinda mumusangano wemazuva matatu uyu. Musangano uyu wakaunganidza vanhu vakauya vakaremerwa vakavinga kuzoturura mitoro yavo nekusimudzirana pamweya. Mufundisikadzi Pastor Catherine Marurama avo vanogara kuDallas kuTexas vakafarirwa neshumiro yavo yekureurura kwavakaita.
Kana pakuda tendo vano kuda kupasa Catherine havana makuhwa. Bati ndine makuhwa elevho yangu. Hapana asina ake elevho yaka. Ndiwo maspots and blemish anairatidzwa iwa.
Kwakava neshumiro nekukumbira nyasha kwevanhu vakawanda vachitaura nezviri kuitika muupenyu hwavo, vazhinji vachitambira nemufaro dingindira remusangano wegore rino rinoti Ebenezer Ishe Matisvitsa Patiri. Vazhinji vakaenda kumusangano uyu nemabhazi, vamwe vachityaira motikari dzavo, vamwe nendege, vaine mhuri dzavo, hama neshamwari. Vakabva kumatunhu akatsaukana emuAmerica vese vaingoti kunyangwe vabva zvavo kure, zvange zvakakosha kuti vavepo pamusangano uyu sezvo vakakomborerwa zvikuru.
Pane zvimwewo zvokuti unenge uri munhu anonamata uchikumbira kuna Mwari, bhadzi chikoro chiri pano chiri kukudzidzisa kuti usaite nungo, usanete.
Mbuya Masakadza avo vakabva kuZimbabwe vachishanyira mubvana wavo vakapindawo mumusangano uyu.
Zvanyanya kufadza nezvekuti vana pasta vari kudzidzisa vana vedu kuti vasakangamwa kwavakabva. Vasakangamwa kuchengeta vabereki vavo.
Vamwewo vakanga vari pamusangano uyu vakabva kuZimbabwe, South Africa nedzimwe nyika. Mai Dolin Chakona vakabva kuSouth Africa vachivinga musangano uyu weWomen of Dominion.
Ndafarira conference yandidi kukunyebera ndakomborerwa. Ndokunonzi kudururirwa makomborero namwari chaizvo. And ndakaona kuti conference iri kundida because kubva kuwana visa rangu hakuna kumbondinetsa, it was just like that.
Vanhu vekuZimbabwe vave kugara kune dzimwe nyika vanokoshesa makungano akadai vachiti anovadzora ndangariro dzekuchengetedza tsika nemagariro avo, vachishumirana kuyanana kupana mazano vachiimba nekudya kudya kwekumusha. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Praxedes Jeremiah.
Vagari vekuRichmond kumangura mudunhu reMashonaland West vanoti kuchengeta hove kuri kuyamura mhuri dzakawanda mudunhu iri. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vari kufara sezvo vave kutengesa hove dzavari kuchengeta vachiwana mari yekubhadharira vana vasina vabereki mari yechikoro uye vave kuwana muriwo unovaka muviri. Mumwe mugari wemuRichmond, amai Rose Kachambwa, vanoti dambudziko rekushaya muriwo rakapera sezvo vave kudya hove dzinovaka muviri. Amai Kachambwa, ava vane mhuri nevana vashanu, vanoti vave kuyamurika pamuriwo uye vanoti kudya kunovaka muviri kunokurudzirwa nanamukoti.
Tinongokurudzirawo mamwe manharaunda kuti aitewo maprojekti akadai nekuti maprojekti akanaka especially kumuriwo nezvimwe zvakadaro.
Mumwe mugari wemunzvimbo iyi, amai Muchade Gara Waziva, vanoti chirongwa chehove chakanaka nekuti vanodya hove dzisati dzagarisa. Mai Gara Waziva vanoti vane tariro yekuchengeta hove dzavo pamba sezvo vakaona zviri nyore kuchengeta hove.
Titiseni zvangu ndinoti kuri kunzi ndawana pondi yangu idiki-diki, ndinokwanisa kuzviita. Nokuti ndichitarisa machengetero adzaiitwa, handina kumboona panenge chipanhu chachakaipa kana chakaoma.
Mumwe mudzidzisi weParichmond, vaInnocent Wachenuka, mumwe wevanhu vakatanga kupfuya hove vachiyamurwa nesangano repamuhacha. Vanoti pari zvino vari kubhadharira vana gumi nevatanhatu mari yechikoro. Mwana mumwe chete anobhadhara mari inosvika madhora gumi patemu.
Saka takati tabvisawo mamwe maexpenses edu atanga taita. So far takwanisa kubhadharira vana 6. Vachibhadharwa ma$10, $10, $10 for a start.
Sachigaro wekomiti inotungamira kuchengetwa kwehove vamunjodzi wanzomba vanoti bhizinisi rekuchengeta hove riri kubudirira sezvo vave kutengesera hove duku kune vamwe vagari vemunharaunda dzakavapoteredza kuti vachengetewo.
Taanewo mamwe maclubs akutotangawo that fish project. Vatoona kuti this fish project inototiitira zvakanaka, inokwanisawo kutounza mari imwe nzira yekujenereta nayo chi mari. Saka so far tine one club yakatenga mafingerlings kwatiri. Saka yakutokava zvakare imwe problem yatinayo yemarket yedu.
Vawansompa vanoti pavakatanga kuchengeta hove vakasangana nematambudziko akawanda anosanganisira dambudziko remvura shoma sezvo hove dzichida mvura yakawanda.
Isu tasangana nedambudziko remvura taita yekutopambirawo nemumwe aitawo rudo asi chimbo cheuviri kubudisa nemvura yanenge atipa.
Vawansompa vanoti vanotengesa hove hombe shanu padhora rimwe chete, hove duku chiuru chimwe chete pamadhora zana nemakumi mashanu. Pari zvino vagari ava vakachera maduhwino matatu ekuchengetera hove. Mukuru wepamuhacha Muzvari Precious Napi vanoti sangana ravo vakaripa zita iri nekuda kwekuti muti unoraramisa vanhu pamwe nemhuka uye unorapa.
pamuhacha vanhu kudzara mucommunity vaiti ngatisangane pamuhacha yanga iri nzvimbo yekusangana vanhu vachionana yekubhuka maappointment. So I still believe kuti vanhu people come and meet doing something for themselves in the community yavo iri nzvimbo yekusangana nevanhu mucommunity vaita zvinhu zvavanoda and then muhacha unorapa.
Bhizinesi rekuchengeta hove dzichizotengeswa rakatangwa nesangano repamuhacha iro rinoshanda mudunhu remashonal and west chete uye riri kuyamura vanhu vakawanda kumhangura. Chirongwa ichi chakatangwa pachikoro cherichmond icho chaimbove imba yepapurazi remurimi wechichena. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Panguva iyo zvinhu zvakawanda munyika zvisina kumira zvakanaka, veruzhinji vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita zvinhu kumahofisi aregistrar general muHarare. Vanhu ava vanoti hofisi iyi iri kugadzira magwaro ekufambisa zvisingatore nguva yakareba. Munguva yapfuura vanhu vazhinji vairara pamahofisi aya vakamirira kutora magwaro ekufambisa. Mumwe mugari wemuHarare, Muzvare Grace Chirumanzu, vanoti vakafara nekuburitswa kwakaitwa passport ravo svendo rapera sezvo vasina kutora nguva yakareba. Vanotiwo vakaona vakaona vabva zera vachibatsirwa zvine ruremekedzo mukati. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehofisi iyi sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi Mavelas Muhlanganya uyu weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Chirumanzu kuti tinzwe zvavakaona.
Ndinofara zvikuru kuti panenge ndaunodinyoresa passport yangu yechipiri. Zvinhu zvandakaona ikoko zvinhu zvinofadza zvekuti, nekuti ndakaona kuti vanhu vechikuru nyange isire chidiki hatina kuwana kumira mumutsara nguva yakareba sezvaitika makore apfuura. Ndinoyeuka pandakatanga kutora passport yangu pekutanga, ndakatoita zvekuenda kwaMutare kwandainzwa kuti vanhu vangu vainge vasina kuwanda. Muno muHarare zvinhu zvainge zvakaoma, vanhu vaitoita zvekurara mumutsara kuti vatore mapassport avo. Asi pandakasvika ndakasvika makuseni kuma9 ndichida kutonzwa kuti mapepa angu akakwana here uye ndozodzoka mangwana acho. Asi ndakaudzwa kuti zvese zvaive zvakakodzera kuti nditore pasipoti yangu, saka ndakamba ndatomira mumutsara. Zvinhu zvakandifambira pasina kana awa rimwe chete ndakange ndapedzerwa. Ndakatoudzwa kunzi mushure nemavhiki anoita matanhatu ndichange ndaudzwa kunzi pasipoti yangu yabuda. Nyango vakadzi vainge vaine vana maoko hazvina kuvaremera kuti vanoita zuva rose vachitsvaga chikafu chekuti vaswere vari mutsara. Vakabatsirwa nguva isina kana aka mbona kuti nguva zvainge zvatofamba zvatopera.
Chii chaizvo chakaitika kuti zvinhu zviwanikwe zvichisanduka kudai?
Handingazivi kuti chii chavakagadzirisa kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakadaro, asi ndinoda kufunga kuti nditi vashandi veko vane mamwe mabhadharirwo anofadza vakaitwa kunzi vange vachifarira basa ravo.
Vari kushandisa nzira dzipi kuti vazivise vanhu kuti vauye kuzotora mapasipoti avo?
Vari kutumira tsamba pamafoni. Unonyoresa foni nhamba yako then vokutumira tsamba pafoni passport yako yabuda wemutori.
Avo vanga vari mugari wemuHarare, Muzvare Grace Chirumanzu, vachitaura naMavelas Muhlanganya uyo Studio 7 vari parunare muHarare makare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa urongwa hwekanzuro yemuHarare hwekubvisa vanhu migwagwa mavanotengesera.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu, matext message, maWhatsapp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook yedu yeVOA Shona.
Yekutanga inoti kuna mukoma Jonga na Blessing Zulu, ndinoti pamberi nekutaura chokwadi mukaverenga tsamba yangu ndikafare. Ndinokumbirawo kuti mufarise mai vangu kwakondo nababa vangu solo nemunin'ina wangu anyway nevanhu vandakadzidza navo pazona. Ndini Last Mhlanga ndiri kuno kujohn kana kuti kujoni ameno. Nhamba dzangu dzinoti idzo 0618700297. Mufarise musikana wangu Tabeth Gwatidzo, ngavatibate ipapo panhamba dzangu.
Aiwa vatere ringuwe dundo ineshanje. Takwanisa ungu weringa tsamba imwe chete. Asira mbae mshinyora. Mangwana tinge tichu weringa zakare. Sezongu edu ya pere regaiti mbotari samsore na uza nasi.
Kanzuru ya Harare inotanga urongwa wekubvisa vanotengesa mukati meguta izvo zvakonzera mutauro mukuru mukuta guru renyika.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosvika muNew York kumusangano uchaziya chirwere cheEbola.
Vamwe vanhu vorarama nekupfuya hove kumhangura.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naChris Kandemiri.